Niente kukuitira nekukatsamadza uyezve nekufarira kuti chii chiri kuitika iye zvino muzano PF. Tinoona kuti izvo akakasike kutanga kuti vemayouth ava vari kufumura vanhu vavari kuti izvo vari kuita zvecorruption. Tinoona kuti gore rakapera vakazviita futi vakataura mumazita makuru akaita sanaobert mpofu norangarira kuti vakataura futi vakaita sanamangunja nevamwe vakadaro, asi isu sekuona kwedu vamwe vanenge vachiona zviri kuitika munyika hapana action yatakaona ichitorwa nebato ravo. Chatakangonzwa chichiitwa ndechekuti mukuru webato angati akaita komiti yekuti kuongororwa yekuti zviri kutaurwa nemayouth ichokwadi here uyezve kuti zvingaitwe sei, asi kubva ipapo hapana kana feedback yatakazobvunzwa kuti saka chii chakawanikwa nekomiti iyoyo yekuti iro bato richaita sei nenyaya iyoyo. Takatomboona mayouth achipupa furo kuti ha vamwe vakaita sanaobert mpofu achitavabvumidzi kuti vauye kupati headquarters kuti vaite basa ravo, asi takazongoona nyaya iyoyo yangopera yakangorova vanaobert mpofu nevamwe vese vakaramba vachiita mabasa avo semazuva ese. Saka tinoona kuti hapana zvavakaitwa, asi gore rino this time around tiri kuona kuti mayouth aya ataurazve, asi iye zvino vakabuda vachiti tiri tazvimirira hatisi kurepresenta mayouth ebato. Asi takati tatsamadza ndechekuti vabvako kuti takazvimirira, vabvako kutaura vamwewo vakuru vakuru vemakambani vakaitwa sana Tsagwirere Sakunda, vakaita sana Natafadzwa Musarara nana weGreen Fuel ava, takaona kuti zano PF haina kuzvitambira zvakanaka. Zvanga zvasiyana nezvakaitika last year. This time takushamisika kuti iye zvino kwakangoitwa meeting chimbi chimbi, takatoona machinda akutotaurwa kune ruzhinji kuti vamiswa, vamwe vatobviswa pazvigaro zvavo zvekuyouth uyezve vamiswa kuti vashande mubato kwegore rese. Saka pando pari kutikatamadza kuti tasiyana pamapato maviri evanhu vakadomwa vachii. Ava last year gore rakapera kwakadomwa vakuru vakuru vemubato, asi hapana zvakaitika. Veyouth vakaramba vari mumapozisheni avo muzvigaro zvavo, ivo vakataurwa vacho hapana zvatakaona zvakaitwa, vakadomwa vacho kuti vari kurapta hapana zvakaitwa, zvakangonyararwa nyararwa. Asi ino iyeko zvino taakuona kuti vakabva vamanya kubviswa mubato kupanishiwa. Saka tinge taakuti avavavava vaakudomwava uyezve havana muzvigaro kana muzano macho, vane masimba akanyatsoita sei anobata vakuru vemuzano, yekuti zvinobva zvatovabvundutsa zvatovatsamisa kuti kumareverei vanhu ava, mataurirei mazita evanhu ava.
Iyo nyaya yehuori vambofana munoiona sei?
Nyaya yehuori yanga yanguri yatekeshera muzimbabwe kwemakore nemakore, kana vatomasi mapfumu akatobvimba corruption ndichekutyoro chaiko. Asi tinoona kuti inyaya yaivharwa-vharwa nebato riri kutonga guru rezanu PF. Kana vana Edgar Tutere chaivo makore ekuma90s ikoko ndo zvavakatodzingirwa muzanu PF kuti uri kutaurirei nenyaya yekuti tiri corruption. Saka tiri kuona kuti makore esaya hapana chine musoro chaicho chaicho chinonge chakaitwa nebato iri rekuti tivhuise nyaya yecorruption. Iye zvino yadzika mhinzi zvisati zvamboitika. Asi tiri kutoona kuti iye zvino vakomana vatatu avataura vaviri avataura nezve corruption yavari kuti yakanganisa nyika nedzavari kureresa. Pane zvimwe zviri kuitika zvatisinganzwisisiki hatizivi, asi tiri kunyanya kukatsamadza ndechekuti vakabva vatomanirwa kudzingwa mubato. Saka ndopari kungoratidza kuti nyaya iri kuenda mberi necorruption padyo pekuti vezano vati okay, vakomana zvamakaita ti hatizvifariri, hazvisiri gwara remusangano, asi nyaya yecorruption zvechokwadi yanetsa muzimbabwe. Ngatiitorei iyoyo nyaya yecorruption yamataura tiise iyo nyaya mberi pachisungo chepolitical bureau yavakaita musangano marumwe zuro. Dai iriyo nyaya yavakabuda nayo kuti vakomana ava hatina kufarira zvavaita, tavapa maoni kuti next time hamuiti zvinhu zvenyu negwara iri, harisiro gwara remusangano, asi nyaya yecorruption ndo yatiri kutotora siriasi kuti zvechokwadi sebato tinoitora siriasi, ende taakutoona kuti toita action, toita zvese zvinodawa kuita tokubatsira vakomanaya mukuti nyaya yecorruption yevanhu vamataura ava voongororwa zvinoka kana kuzati nemamapato anoita anoongorora nenyaya yecorruption. Ndo nyaya yatanga tichitarisira kuti ive iyo inobuda papolitibureau meeting yakaitwa nezanu PSC kukunda dzimwe nyaya dzesei. Asi tiri kuona kuti nyaya yakanyanya kukosha kwavari yekuti zvamakaitei zvakomanani hazvisi ribhara remusangano, saka taakumisa izvigaro.
Nhai vambofana, semaonero enyu, ko iro remangwana revechidiki ava rakamira sei?
Kufira kwavo isusu vari kudzimba ika hatizonyatsozivi kuti madhiridhiri anenge achiitika aita vazoda kuzvitaura iye zvino chii, nekuti nyaya dzevanhu even vavakataura ivava hazizi kwatiri hazisi zvitsva. Zvangoita kuti ive nyaya hombe ndeyekuti zvaakubuda mumachinda aya emuzanu PF vaakureverana pachavo. Takangori tataura kuti ongororai zviri kuitika nemakambani aya, kana vatendai miti chaivo vakatosvika pakuvharwa kukuvhiringidzwa basa ravo republic accounts committee yemupalamendi muya vachiongorora vana Sakunda ivavana nacommand agriculture nemari dzatosvikira zano yaakutanga kuvhiringa zvizvi dekuti MDC hamuremekedzi president. Saka nesuwo hatichauye kumakomiti kwenyu. Nyaya yakanga yanesa asi zano PF kusanganisira vakomana vemayouth ava vaitonge vachibatsirana muzano imomo, kubatana kusungana patavo kuti nyaya dzakadai hadzitaurwi, nyaya dzakadai hadziendi mberi. Saka zvakutikatamadza ndechekuti sei nhasi tazosanduka chii? Nhasi vakomana ava ndopavazoona kuti vakomana nyika yaurayiwa nemachinda here, zvazouya kwavari nhasi here. Apa ndopanonesa kunzwisisa kuti pane chimwe chatinoona isusu kuti chingave chiri chokwadi havo kuti kune corruption yakadai yadzikamidzi muzimbabwe iri kuuraya nyika. Asi tiri kumba tinenge taakuti asi chii chaita kuti muzvitaure nhasi? Mazviziva nhasi here izvi, kana kuti pane zvimwewo zvamanetsana mubato menyu zvamaakuda kurwisana pachenyu moda kuunza nyaya yecorruption? Isusu vamwewo tichipindira munyaya dzenyu, asi pane nyaya dzenyu dziri muzano imomo dzamanetsana dzamakuda kupinza ruzhinji rwezimbabwe kuti rubatane nemi, nekuti vanozviziva kuti nyaya yecorruption wakaitaura ruzhinji rwese rwezimbabwe runobva rwamuka kuti aiwa zvechokwadika mataura nyaya iyi. Nocorruption yatanga tagara chitaura nezvayo nemakore nemakore ndo yatinoziva kuti yauraya nyika.
Vachizivisa veruzhinji zvakanga zvasungwa nepolitibureau, vakafanira kubata chigaro chemutauriri wezanu PF vapatrick Chinamasa, vakati kuti vechidiki vatatu ava vakwikwidze musarudzo dzebato vanofanirwa kutanga vaenda kuchikoro chechitepo School of Ideology kuti vanodzidziswa nezvegwara remusangano. Munozvionawo sei zvakataurwa navachinamasa?
Aizvo zvinenge zvakutosekedzwa kuti ideology yacho hatida kutobvobvira taidzidzisa vamwe hatisimo mubato mavo, hatizivi kuti ideology yavanobvodzidziswa ikoko ndeipi yacho. Nekuti kana iri history yenyika ihistory yenyika, ideology yavazonzi vakanganisa nhasi yanga yagara isiko, kana iri ideology yekuti munoreverei vamwe here kuti vari kuita corruption, hatichazivi manje kuti ideology yemuzano yavari kunzi vachikora vakananisa vada kudzidziswa zvakare ndeipi. Ndekuti ideology taingonzwa kuti kunoendwa kunana chitepo kunanani vari kunodzidziswa chii? Chatisingazvisiwo muzvikoko zvehurumende zvacho izvozvo, masirabhasi ehurumende vavo havachidzidzisi, asi zvinonodzidziswa kuchitepo zvii izvozvo. Saka ratakuona kuti munhu akagara pasi akabuda pachena kuti muzimbabwe mune corruption ndo yauraya nyika onhu ngaenda anodzidziswa gwara remusangano, isu vamwe ari kumbatenda kuti zvimwe gwara remusangano rinoti musafumure vane corruption. Saka musafumure vane corruption vari pamusorosoro, zvikanga ndokutyora gwara remusangano hatizivi, ngekuti zvinototikatamadza kuti chavatyora gwara remusangano apa chii chaicho chainoti munhu dzokera kuchikoro.